Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Gunyana 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa makurukota ehurumende yavo matsva.
Tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business. Kuita sekuti rava business rekwana Mnangagwa.
Vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa kare.
Vamunangagwa vano muono wemberi vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera. Isu tinoremekedza basa iri nekuti takatarisa kabineti. Hakuna kabineti yakanaka kupfuura iyoyi. Hakuna kabineti chagona basa kupfuura iyoyi.
Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa.
Zviri kuita sekuti nyaya yekupinda kwavana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire. Saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano nekuti kutyora kodzero dzevanhu.
Sangano reJustice for Children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaita musangano nevatori venhau kuState House muHarare vachizivisa makurukota ehurumende yavo itsva akadomwa. Vachitaura nevatori venhau vaMnangagwa vakati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo. Pasimondofu anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau vaMnangagwa vati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo.
Kana makurukota ehurumende achisarudzwa, vanoshanda vari pasi peanovasarudza. Nekudaro, kana ndakavasarudza uye kuvadzorera pazvigaro zvavo, zvinoreva kuti ndinenge ndakagutsikana nemashandiro avo.
Vadzoswa pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nquve, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opam Chinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe. Mozvare Kestiko Ventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vadzoswa zvekare kubazi iri. VaWinston Chitando vange vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu uye vasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashanti. Vazhe Musoda vange vari gurukota remhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa vange vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaitwa gurukota rezvemadzimai. VaJenfan Muswere ndivo vave gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. VaChris Mutsvangwa vaitwa gurukota rezvevakarwa hondo. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry uye vapo mavima vaitwa chipanga mazano muofisi ya mutungamiri wenyika.
Simutauri Roberto Gururino Pikisa, Resilience Coalition for Change, vapromisi mkwananzi vati ya zvina zvazvinoreva kuti vamunangagwa vanosarudza makurukota ehurumende ivo vane nyaya dzavanofanirwa kugadzirisa.
Izvi tiri kuzvisoropodza zvikuru. Vamunangagwa vafaronge vachiita kabhineti ndava ivo pachezvava vana kugadzwa zviri pamutemo. Vatori nyaya musoro wenyaya yekusadhaki vari kukurukurwa kuti poitwa sei kuti Zimbabwe igadziriswe igadzikane.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekukura kwedare iri.
Dare remakurukota rasarudzwa iri harina kunyanya kuchinja pane rariripo. Tangoona manew faces mashoma, uyewo zvakati taona mutungamiri wenyika achiswedzera namba yemakurukota from I think about 22 kusvika paabout 26. Because zvine maimplications in terms of public spending.
Nyanzvi inoongorora nezvematongero enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vashora kusarudzwa kwava David Munangagwa navatonga emunangagwa vachiti zvinoshamisa chose.
Chiregai tongotenda maruva tarye chakata. Nendava yekuti vanhu vemuZimbabwe vasati vagadzikana mufungwa, nokuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, saka ndozvichiri mufungwa mavanhu. Tangoonawo mazita maviri okwamunangagwa, zvinotaura kuti anenge adova matatuzve.
Vamunangagwa vadomawo hama dzavo mbiri vadavid kuda kwashe munangagwa navatonga emunangagwa. Vamunangagwa vasarudza makurukota aya kuti avabatsire kwemakore mashanu anotevera, kuchitevera kukunda kwavakaita musarudzo mwedzi wapera. Asi vanopikisa havasi kutambira sarudzo idzi dzakanzi nevaongorori vakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvichitevera kuziviswa kwevanhu vakasarudzwa kuti vave makurukota ehurumende itsva yavamunangagwa, vazhinji vari kushora vanhu vakasarudzwa ava vachiti vamunangagwa vakadzora muhurumende vanhu vakatadza basa iri kwemakore mashanu apfuura. Vamwevo vanoshora vamunangagwa mukupinza mudare remakurukota mwana wavo neimwezve hama yavo vachiti izvi hazviratidzi kuti mutongi wakanaka. Tabata nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere, avo vanoti havaoni nyika ichisimuka kubva mudambudziko rezveupfumi mairi kutambudzika iri.
Tandaona chatingati kuda chakanaka pamusoro pekabhineti yasarudzwa navamunangagwa yangotiratidza zviri mukati memoyo mavo. Tinonzwa kuti kana tichitaura kushoko ramwari zvinotaurwa izvekunzi from the abundance of the heart the mouth speaks. Taona kuti vamunangagwa semunhu ari kutungamirira Zimbabwe chii chiri mukatikati memoyo wavo. Chekutanga tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business, kuita sekuti rava business rekwana munangagwa.
Chinokonzera maonero enyu awa chii amai Mutambasere?
Hakuna pasi rese kwaunosangana nesituation yekuti mukuru wenyika anotora mwana wake kumuisa sadeputy minister of finance kana tingatoti saminister of finance, nekuti zvatakadzidza kubva mumakore mashanu apfuura ndezvekuti minister wedu of finance Professor Mthuli kana vachinge vari pachinzvimbo ichocho havasi kutora matano anoratidza kuti pasvika munhu anoziva nezve upfumi hwenyika, asi kuti pasvika munhu anoziva kuti which way is their bread buttered, ndiani wavanofanira kufadza muno munyika, of which munyika yedu yeZimbabwe vanenge vakangomirira zvinodiwa bedzi naivo vamunangagwa. Izvi zvinova zvinhu zvazochibudiswa zvino pachena munyika yedu kuti ndizvo zvavakamirira vamunangagwa. Vakamirira kuti ivo nemhuri yavo vave voga vanobudirira, vave voga vanokwanisa kushandisa maresources emuZimbabwe.
Saka zvoitwa sei amai mutambasere munoti kune avo vari kukunzwai?
Izvi zvinhu tinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vasazvisava zvinhu zvavanogamuchira, nekuti chokwadi hapana kwatiri kuenda kana tichinge tazvitendera izvozvo kuti mwana wapurezidhendi ndiye zvakare otungamirira obata bato rinoita nezveupfumi hwenyika. Kunyanya-nyanya tichiziva zvakange zvichiitika panyaya dzegold mafia, takabva taona zvakare kuti vari kuda kuti varambe vachiba, iko zvino vakuda kunatsoba zviri pajekerere. So izvi zvinova zvinhu zvinogumbura chaizvo.
Mai mutambasere, hamubvumi here kuti dare remakurukota awa ringakwanisa kupindudza zvinhu munyika?
Tiri kuona kuti pane zvatanga tiri the last 5 years hapana chatagadzirisiwa panyaya yekabhineti. Vangoita dzokororo iyoyo zvimwezvo zvatakaona the last 5 years. So hapana zvimwe zvitsva, hapana zvimwe zvinhu zvatingaona zvingagonekana kana kuti zvichachinja kuti nyika yedu iende mberi. Overall ndingati ndagumbuka chaizvo nekabhineti yataratidzwa iyi navamunangagwa. Ndinoziva zvangu kuti kuda munhu anenge achinzi iye pamwe ari kuedza kuita pick the best from a bad bunch, asi pabhanchi racho ravatiisira kuti vange vachiva ivo vanotarisira kuti nyika ichaenda mberi. Unfortunately, semaonera angu handisi kuona sekuti pane chinhu chichabudirira, hapana chinobuda chakanaka chichabva mukabhineti ichi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chenai Moyo Mutambasere vari parunhare kuBritain nestudio 7. Asi bato reZANU-PF rinorumbidza vanhu vose vakasarudzwa kuva makurukota ehurumende. Vakafanobata chigaro chomutauriri weZANU-PF vaFarai Marapira vanoti nyika yose inofanirwa kutenda vamunangagwa pamusoro pevanhu vavakasarudza vachiti muzere vechidzimai nevechiduku.
Kabhineti yanga iripo yavamunangagwa yakagona basa, yakagona kutungamirwa nekuteerera zvido zvomutungamiriro wenyika kusvika tapedza vanga unit 7 and 8, kusvika mahighway migwagwa yangova mikaka. Ndiyo kabhineti yakasiya yapedza madhamu mamwe achimunzira. Iyi kabhineti yakusvika ichisumudza basa iroro ichienda naro mberi.
Asi vamarapira vanhu vari kuti vazhinji vevanhu ava vakapiwa mikana uyu vakatadza kuita basa iri.
Vanhu vanotsvaka chakaipa nepasina. Isu tinotoda kuti mutibetsere kutenda vamunangagwa, nekuti pakabhineti iyi kumaprovincial minister 5 madzimai 5 varume 50%, 50%. Kumaminista ezvimwe zvigaro varume 29 madzimai 12. Iyi kabhineti ine 30% plus representation yemadzimai. Uyezve kabhineti iyi yakazara vana vadoko, kuratidza kuti isu seZANU-PF tiri kugadzira ranhasi neramangwana. Vamunangagwa vano muono wemberi, vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera. Isu tinoremekedza basa iri, nekuti takatarisa kabhineti. Hakuna kabhineti yakanaka kupfuura iyoyi, hakuna kabhineti ichagona basa kupfuura iyoyi, uyezve hakuna kabhineti ichagona kuteerera zvinodiwa namunangagwa kupfuura iyoyi. Isu kuZANU-PF tine mufaro, tine kuremekedza hukuru nenjere dzamunangagwa dzatirukira kabhineti inodadisa.
Ko nyaya yekudoma hama dzavo mudare remakurukota, vamwe vari kuti izvi hazvifaniri kuitwa.
Zvekuti kunonzi mapindirei hama dzomunhu. Mukatarisa kabhineti yose kubva kumusoro kusvika kuzasi, hakuna munhu ari mukabhineti asina hama. Kabhineti inopinzwa nekukodzera nekugona basa. Chokutanga unenge uri MP, vose vapinda maMP. Chechipiri unenge une maqualification, wakakodzera vanokodzera. Ngatisatarisei zvunhu zvenhando semhuri yeZimbabwe nokuda kwekuti tine vamwe pakati pedu vasingagoni kuyemura chakanaka, vasingagoni kuti onaiwo changu ichi, vanongoda kukanda madhaka kwebasa ravamwe.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reJustice for Children riri kukurudzira hurumende kuti ipindire munyaya yeuwandu hwevanasikana vechiduku vari kuita nhumbu kuwanikwa kana kupinda muwanano. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nebazi rehurumende rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eUNICEF neUNESCO Ongororo iyi inoti urombo kushayikwa kwemabasa vabereki vanoenda kunotsvaka mabasa kune dzimwe nyika ndezvimwe zviri kukonzera dambudziko iri. Vanoona nezvemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende zvinogona kudzikisa uwandu hwevana vari kupinda muwanano. Vachiti ibasa rinoda kuti nyika ishande pamwe chete kuchengetedza kodzero dzevana.
MuZimbabwe tichiri nedambudziko rekuwanikwa kana kuti kupinda kwevana muwanano, uye chinhu chinokatyamadza chaizvo. Takatarisana nekuti bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu anopinda muwanano munhu anofanira kunge asvitsa makore 17 kana kuti 18 ekuberekwa. Saka kana tiri kuti vana vari kupinda muwanano zvinokatyamadza zvakadai, zvinhu zvinotyisa uye zvinhu zvinotipa pfungwa yekuti pane zvakawanda zvatinoda kuita kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano. So zviri kuita sokuti nyaya yekupinda kwevana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire. Saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano nekuti kutyora kodzero dzevana.
Pane zvakabuda mutsvakiridzo iyi here zvanga zvisingazikanwi nesangano renyu reJustice for Children?
Zvikonzero zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nebazi rinoona nezvekurerwa kwakanaka kwevana yatinoti Ministry of Health yakabatana neUNICEF neUNESCO. Zvikonzero zvagara zviripo, hapana chakawedzerwa, hapana chakatapudzwa. Zvikonzero izvi zviripo, zvikonzero zvatava kuziva kuti ndo kunyanya-nyanya zviri kukonzeresa kupinda kwevana muwanano.
Hurumende ingaitei mukupedza dambudziko iri?
Pari kudiwa kuti patsvagwe zvinhu zvingaitwa kuti matambudziko aya asaramba achibata vana, nekuti mukatarisa pa zvikonzero zvabuda, kunyanya-nyanya tiri kutarisa zvikonzero zvine chekuita nenyika, totarisa zvikonzero zvine chekuita nemwana wacho, totarisa futi zvakare chikonzero chine chekuita nemubereki kana kuti nenharaunda yaanogara. Saka zvikonzero izvo zvagara zviriko, ende zvinoda kuti titarise kuti tinogona kuzvipedza sei matambudziko aya.
VaMhlanga, zvizhinji zvinogona kuitwa apa mukupedza dambudziko rekuroorwa kwevana ndezvipi?
Kuti dambudziko rekuwanikwa kwevana repere kana kuti rideredzwe, pane zvakawanda zvinogona kuitwa, ende haisi nyaya yehurumende chete kuti hurumende ndo inogona kupedza. Asi tikutarisawo kuti sekubudawo kwaita zvikonzero kuti hurumende ine payiwo painofanira kubata, vabereki vane pavo pavanofanira kubata, and then ivo vana vacho vane pavo pavanofanira kubata. Saka zvinhu zvinofanira kuitwa apa chekutanga ndechekuti vana kana takatarisana kunyanyanya nehurumende ngaivandudze dzidzo dzevana, kuitira kuti pasave nevana vanotadza kuenda kuchikoro kubudikidza nekushaya mari kwevabereki. Kana izvozvo zvikaitika, nekuti ndo chimwe chikonzero chikuru chakanyanya chekuti vana vanozopedzesera vagara kudzimba, vagara kudzimba vozoenda vopinda muwanano, nekuti anenge asina chimwe chinhu chaanenge achiita. Saka tikavandudza nyaya yedzidzo dzevana kuti vakwanise kudzidza kunyange mari kune vanenge vane matambudziko ekunetswa nemari dzekubhadhara mafizi, izvozvo zvinogona kutapudza nyaya yekupinda kwevana muwanano.
Ko vaMhlanga, sangano reJustice for Children rine mashokowo here kuvabereki vanogona kuva vakatarisana nedambudziko iri?
Vabereki ngativandudzei atinoti maparenting skills, kuchengetwa kwevana vedu kuti tinovachengeta sei, zvii zvatinofanira kuita. Tichingowawo nenguva yekutaura nevana vedu, tichinzwa matambudziko avo uye zvavanoda. Ivo vana vacho tinoti vana ivai vana vari responsible, kana kuti vana vanoziva zvavanoda nezvavanoita, kuitira kuti kana ukadzidza ukaenda kuchikoro une mikana yakawanda yekuwanawo mabasa, une mukanawo yekuderedza kunyange yatinoti magender based violence anoitika kana uchizenge wapinda muwanano, nekuti unenge uchikwanisa kuzvimiririra. Saka zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nevanhu vakasiyana-siyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti usawira hweZimbabwe neZambia huri kuramba huchipa zvichitevera kuratidzira kwakaitwa vanhu muZambia vachishora ZANU-PF vachipomera bato iri zvikuru vaPatrick Chinamasa mukuedza kukonzera kusagadzikana muZambia. MuNewsday makare zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kunogona kukonzera kumbovharwa kwebhodha reBide Bridge. Kuratidzira uku kunonzi ndekwekuratidza kunyunyuta pamusoro pesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora zvikuru kuti vamunangagwa vakadzora muhurumende vaKembo Muhadi avo vakambobudiswa muhurumende zvichitevera kupomerwa mhosva dzeupombwe nevakadzi vevanhu vaishanda pasi pavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yangu iri kuti dai Sadhiki yakurumidza kuita mutongi gawa panyaya yedu yeZimbabwe yekubirwa kwatakaitwa mavotes. Kodzero dzevanhu dzakabiwa musi wa23 August. Saka dai Sadhiki yakurumidza kutibatsira, anofanira kugara apo agare aite basa, kwete mbavha idzi dzakutotorana nevanhu vemumba kuti vanhu vese vanopera kuitwa makurukota nenyaya yekuda kuti vapana nemari dzenyika. Awa baba waikungurusa mari dzaingokunguruka dzichishaya mweya. Nhasi uno vari kudzoka futi apa, vari kudzokera ripi racho remabhondi notes. Zvimwe zvinhu vanonofanira kutsveruka. Nyika iyi haisi yabambo yenyu, bande yedu tese.
Tine urombo nedare ramunangagwa, vanongoti vakahwina vasina kuhwina, vapedza izvozvo vanotora vana vavo vachigadza muzvigaro. Hatina kwatiri kuenda senyika. Inhamo yegai.
Ini nisita rangu ndinoitwa Rewai Mukombwe. Ndiri kutsvagawo hama dzababa wangu. Baba wangu vainzi Peter Mukombwe. Ndakapedzisira ndichindoti hama dzavo vanzi dzaimbogandanga here nekuchiponza. Saka kana pane anenge achiwaziva kana kuti hama dzangu dzakateerera, ngavandibatewo panhamba dzinoti 0778 552 899. Please ndapota hama dzangu kana pane anowaziva kana kuti kana pane akateerera ndibatewo panhamba idzodzi. Ndatenda pastudio 7.
Ndiroda kutaura nezvenhau yeearthquake yakaitika kuMorocco inorwadza, inoshungurudza ndangaro dzevazhinji kuona vanhu vakawanda vakaparara nenzira yakaita sei. Tinozoti yakamboitika kuma1960s uko. Tiri kuona vanhu anhaso vamwe vazhinji vari kutotsvagwa mukati menyika yeMorocco. Ngatibatanei kunyengetera vanhu vekuMorocco nokuti vari pakaoma. Chiitiko chakaita sechiya chiya chiitiko chinoitika vanhu vasingatarisiwe futi kusina anoziva. Saka ii zvinhu zvinorwadza veduwe. Ngatibatane nokuvanamatira zvati kunyange nesu tine matambudziko edu, ngativanamatirevo nokuti pasi pezuva panyika paoma, pane zvinoparadza vanhu kana sii zvirwere zvinouya zvouya vanhu vakawanda. Mafashamu, madutu mupengo, zvakasiyana siyana, hondo, kumukirana zviri kupedza vanhu vakawanda. Chero zvavo vatungamiri venyika vazhinji vachindoungana vachizvi kakushanduka kwechimiro chekunze. Iri nhau yokuti dzimwe nguva nesuwo pachedu vanhu taakushandisa pfungwa dzine njere dzedu. Harichaiti sekare kuti zvinenge zvakafanana nezvizvi. Dzimwe nguva tinofanira kuti tidzoke pamberi paJehovha.
Masora sei pastudio 7. Ini ndoda kutenda nokuteerera zvangu studio 7 zvikuru. Asi chinhu chinongondigwadza ndechekuti hurumende pachezvayo vanhu vayanga ichiisa pazvinzvimbo. Vanhu vamwari ngatirege kudero. Kana huri utongi hwokuti munhu anotora mwana wake achimuisa muhurumende, zvavanoti zvetakabva hondo, saka wakangogwira iwe nevana vako. Ende vanotora vanhu vamwe vanhu vatachitonza mazita avo, vakambodya mari dzenasa vatobva futi mukadzi iyeye akadzorerwa pakare. Iye zvino mukatarisa kuti mari dzenasa dzese dzakatogwa nehurumende kubva zvavakapinza vanhu pamari achigs vachitora mayusa, hurumende ine chikwereti chemari iyoyo. uye ine chikwereti kumaticha ndoko chikuru kuvanhu vese vari kushanda nokuti mari zhinji dzaifanira kushanda muupenyu hwedu dzakatogwa nehurumende hamene kuti yakanga ichiisa kupi izvozvo zvinhu zvinogwadza vanhu asi pasure pazvo vanhu vanenge vachitaura kuti pamberi chaunenge uchiti pamberi unenge uchiti pamberi chino kudza vanhu here
mafia general sanyatwe is missing general sanyatwe is missing so masoja ari kudimanda especially pa air force ari kudimanda kuti toda kuziva kuti general vakaendepi kuti vakaendepi because general vakati chamisa sezvo akahwina ngaapiwe chuma saka mapinya ezanupf ndo akabva ati hazviitike izvozvo ndobva adhisapisa mukuru so they think we don't know we know and zvimwe zvezvinhu zvichagadziriswa izvozvo mbavha dzose dzichasungwa nemhondi dzose dzichasungwa panopinda chamisa chamisa ari kupinda ipapo and chamisa must be careful they are planning to kill chamisa
tanga takatirira zveda vachitaura vapuwa nyati yavo mukuru wamapurisa vachitaura kuti vanoda kusunga varidzi veimbwa hongu varidzi veimbwa vanosungwa asi chakakosha kugadzirisa nyika imbwa haina kana chainombokonzeresa chero chinzi nechirwere cherebhisi chii chakosha kuti munhu abatwe nerebhisi pane vanhu vanopondwa vachindourawa varipo vachinyarara kuzotaura zveimbwa dzerebhisi dzaidi hadzo regai imbwa dzitozvifambira zvitori nani asi vanhu vachiprotektwa kubva kumakidnapping nekuti vanhu vakawanda varingourawa nezanupf kenousimbisa zveimbwa kuda kusungisa vanhu vanemurodzi vembwa zvavo vasina mhosva yavatadza ngavatanga kugadzirisa nyika nyika inogadzirwa nekutaura kwete nokungotaura kuti varidzi vembwa varidzi vembwa havana kana mhosva yavanaya ngavasungi vanhu vari kubata vanhu vachirova vachiuraya chindobaya mainjekishen avo vese vana jiji charambo vanotaura zimbabwe yakanaka vane chii chavanacho kuzimbabwe vanongotaura hapana zvavanoziva chavanoziva chiche kungoti chinyirira vanhu chete vanhu havana kodzero dzavo muzimbabwe ndozvinongonetsa muzimbabwe chinonzi free and fair election vakataura havachizive zvese zvavanongoita ndezvekudzvinyira vanhu nekumbunyikidza vanhu kubva pamavhoisa vaimbunyikidza vanhu kumaruzevha vachienda namasabhuku namadzisha sezvizvo zvinorwadza vanhu vanhu vanenge vachitarisira kuti zimbabwe ichinji asi nhangasonoma munangagwa rungoti ndiri kuchinja kusva 2030 yacho inenge vamboichinja vaigona sei vachiti kunwa zviripamavamba 2030 yacho ngotamba nevanhu hapana zvavanomboichinja
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kukuduburwa kwehurumende zhinji dzemunyika dzekumadokero eafrica kunonzi kuri kukonzera kusavimbana pakati penyika dzomubatanidzwa weecowas apo ecowas ichiedza kugadzirisa zvunhu munyika dzine hurumende dzakabiswa pautongi nemauto dzinosanganisa burkina faso guinea mali neniger muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro america yakanga iri mukuchema ichirangarira vanhu zviuru zvitatu vakafa mushure mekurwiswa nevanopfurukidza mwero musi wagunyana 11 zuva rave kuzivikanwa nerekuti september 11th mutungamiri weamerica vajoe biden vakavimbisa kuti hurumende yavo ichaona kuti vanopfurukidza mwero havambowani zvemukana wekuita zvakadai kuamerica zvakare nezuro america yakasvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva zvayakarwiswa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakazivisa makurukota matsva ehurumende yavo vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa iri kare asi bato riri kutonga rezanupf rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa sangano rejustice for children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.